Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroe na uzedudza nasi china mbudzi 8-2018. Nyaya ya kushandiswa kwema bond notes munyika yochiriridza pamusangano wekuzeya budget renyika regore rinouya uri kuitirwa mubulawayo dzimwe nengo dzeparamende dzichiti kushandiswa kwema bond notes aya kunofanirwa kumiswa zvachose nekukasika. Masangano emuAmerica akaongorora sarudzo muZimbabwe anoti International Republic Institute neNational Democratic Institute ozeya ongororo yakaitwa nekurudziro yesangano reZimbabwe International Election Observer Mission. Sangano reAOMA Gated Rural Teachers Union of Zimbabwe roramwa kupinda muzvikoro kwemazuva maviri atanga nhasi richiti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvevarairidzi vekumaruva. Kuratidzira kweZimbabwe Congress of Trade Unions kuenderera mberi mangwana. Hurumende yotumira chikwata chevanhu vakawanda kuLondon kunokwezva vashanyi kuti vashanyire Zimbabwe veruzhinji vachiti urongwa hwakadai haudi vanhu vakawanda sezvo zvichidya mari yakawanda. Studio 7 inoita hurukuro nevagari vekuchipinge muurongwa hwakapindwa nevanhu vakawanda zvikuru. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLife Talk na 8 PM tiri kutarisa urongwa webudget huri kukurukurwa kuBulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.